manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera kurume 24/2018 makateerera ku Studio 7 nepenyurenye dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu hatisi kuzobvuma nyaya vari kuita yekuti vanotanganira mazodha edu. Vana mukoma ngavadzokere kumabharaka vachengete nyika. Tovagadzirira upenyu kuti vadye mabhifi vari mumakamba. Tovapa mapfuma kuti vatendere vachiratidza kuti our country is a country of pride.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoita musangano kwamurehwa vachiudza hurumende kuti ibvise masoja ayamwaya munyika mese.
Tiri kutyisa ndezvekutumwa maebenaria kuHarare kunobva 800,000 vakarisa. Muno muchirwe chaimu mune over 32,000, about 32,000 vakavhura. Last year mukabata zvaZambia MDC were less than 16,000. Saka anyone in your kuti ngatirege kugarira maoko. That's why it's important to know kuti vanhu vari kutibverei vari registered here.
ZANU-PF yoita mudumbu nehuwandu hwevanhu vanyoresa mumaguta. Zimbabwe inocherechedza zuva rechirwere cherurindi kana kuti World Tobacco Day. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaita musangano weMDC Alliance kwamurehwa uyo wapindwa nevanhu vakawanda zvikuru. Vachamisa vati hurumende yavo ichaona kuti matunhu ose asumudzirwa uye munhu achagara munyika zvine chiremera pasina kumanikidzana sezviri kuitika pari zvino.
That way tinozva kuti murehwa ino day. That way tinozva kuti mutoko ino day. That way tinozva kuti mutawatawa ino day. Kwete kungoti mwaita wapusa wapusa madzima magheti motanga kurova mari semwari yemusana. Izvozvo hatizvide izvozvo. Tiri kugadzira nyika, tiri kugadzira. Ende tine magweta akarimo. Tine shasha kamainjiniya arimo. Kuti vatigadzire nyika ende kupi? Chechipiri chatiri kugadzirisa nyaya dzesarudzo munyika. Pagavhene. Hatichi kudari sarudzo dziitwe futi dzokuti tinoramba tichitaura zvokuti ngamuye maobserva maminimum conditions mareforms kuratidza kuti we are backward. Takaenda kunohwa hondo kuitira tione one man one vote. Vanhu mukatarisa zvakarwirwa natongogara hazvisati zvadzikiswa. Zvakarwirwa nachitepo hazvisati zvadzikiswa. Zvakarwirwa naluko wakumasuka hazvisati zvadzikiswa. Zvadzamukoma Nikita Mangena hazvisati zvadzikiswa. Tofanira kudzokera ipapo tinokoshesa nyaya yatakarwira rusununguko hondo yedu yekuti munhu akodzere kuvhota asingamanikidzwi pokuvhotera.
Vachamisa avo vanga vachiratidza kufarirwa zvikuru nevanhu vekwamurehwa vatora mukana uyu kushora zviri kuitwa nehurumende yeZANU-PF zvokuisa masoja munzvimbo dzinogara veruzhinji. Vati muhurumende yavo masoja achange ari pamutambara kede achidya nyama agere kumabharaki avo ukuwo mapurisa achiremekedzwa.
Vanhu masoja mamwe akadiploiwa mumaruwa. Munozviziva ende nyaya yavari kutaura kuti mabhinya is their strategy yokuda kutraya kupinda mumaruzevha tinozviziva. Tizambamachisa? Vatotsika? Mbada isati yadya mwana wayo inotanga yakupombera kuti unonhuhwirira sembuti. Tiri kuvaziva gemu yavo. Vati rwendo runo regani kunze. Vachademba? Kudemba kuti mudharatsvangirai dzoka. Munhu uya wakatisiyira chinyavada.
Vachamisa vaperekedzwa kwamurehwa neutungamiri webato ravo kusanganisirawo mutevedzeri womutungamiri webato reMDCT Engineer Elias Mudzuri pamwe nevatungamiri vemapato ari muMDC Alliance vanoti vaWelshman Ncube vatenda ibiti nevamwe. ZANPF inotiri kugadzirira sarudzo zvakasimba kuburikidza nekuvandudza mapazi ayo epasi. Izvi zviri kuitwa mangwana munyika yose. Adza Chigoriwa anotipanyaya inotevera.
Nengo yebazi repamusoro repolitibiro mudunhu reMashonaland West, amai Priska Mpfumira vaudza musangano weprovincial coordinating committee kuti mangwana nhengo dzose zvisine nezvigaro zvavo zvepamusoro dzinofanirwa kuenda kumasero kwavo kunoona kuti kuchine vanhu here. Amai Mpfumira vati vanofanirwa kuona kuti nhengo dzavo dzose dzakanyoresa kuvhota here uye kuti masero evanhu ari kuwirirana nepavakanzi vavhotere.
Mutambo unenge wachitsvukirei. Ise zvamaona kuti kana kazi nhasi tiite maPCC mangwana National Cell Day masero achakaita kare asiri kupindirana neworld based polling station totombokangana including me sero rangwa dandiri rakachinjwa ndandida kuvhoterawo. Tinofanira make sure kuti masero edu ari kupindirana nepatiri kuvhota tirikunzwanana. Chechipiri, tida kucheka zvakare kuti tiri registered here pachedu tichitaurirana vasina zvanange vachitaura ndizvozvo.
Amai Mpfumira vati bato ravo riri kusvitsvikana zvikuru neuwandu hwevanhu vakanyoresa kuvhota mumaguta uhwo hwavanoti hwakanyanya, nekudaro vanofanirwa kushanda nesimba kuti nhengo dzavo dzisati dzanyoresa kuvhota dzinyorese.
Tiri kutyisa ndezvekutumwa maeden areas kuHarare kunobva 800,000 vakarejista. Muno muchinhu ichaimo mune over 32,000, about 32,000 vakavhota. Last year mukabata ZANPF MDC we less than 15,000. Saka iwarning iyoyo kuti ngatirege kugarira maoko. That's why it's important tiona kuti vanhu vari kutibverei vari registered here.
Vachitaura pamusangano mumwe chete chipangamazano chemutungamiri wenyika vaChristopher Mutsvangwa vati manyepo ekuti vakanoongorora sarudzo dzekuRussia nedonzo rekubirira sarudzo dzegore rino munyika.
Tiri kungoenda tichidaidzwa kwese kwese kunoobserva ebasa ratinongogara chikwetu. Changosvota ava ndechekuti kwakaendwa kuRussia, because Russia iri kunzi ine mhosva yekuti yakatipa zvombo zvakaparadza vadzvanyiri vaSmith. Saka MDC sepati inongoda kungotapa mashoko ekumadokero nezvisina kodzero. Ikangoona zive kuti Russia yatopindira mune nyaya idzaya, chaiyo chii pamuchato wedhongi nebere Russia neAmerica dzikatukana.
Bato reZANPF rakaburitsa mitemo ichatevedzerwa mukusarudza nhengo dzaro musarudzo dzemaprimary elections iyo vakawanda vari kuchema chema nayo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza zuva rechirwere cherurindi kana kuti World TB Day. Paurongwa hwaitirwa kudzivaresekwa muHarare, Kiri Mudzamiri anotipanyaya inotevera.
Achitaura paurongwa hweWorld TB Day, gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa vati vanhu vanofanirwa kubatana mukurwisa chirwere cherurindi icho chanetsa munyika. Vaparirenyatwa vati nzvimbo dzakaita seMatabeleland North, Matabeleland South neguta reBulawayo ndidzo dzinonyanya kuwirwa nedambudziko rechirwere ichi.
Muno munyika TB yakawandisa kuMatabeleland South, Matabeleland North neBulawayo. Ndokune mahighest incidence edu etii. Indaa yekuti makanye maprovinces anoita boda nekunana South Africa.
Asi Dr. Parire Nyatwa vati chirwere ichi chava kuramba kudaira mushonga zvikuru kuvanhu vasingapedzi kunwa mishonga yavanenge vapiwa apo vanenge vachirapwa chirwere ichi.
Takaona zvakare kuti pane TB yekuti kana uchipiwa mushonga yako iyo TB yacho inokwanisa kuba mushonga iyoyo, handibvume kundwa mishonga iyoyo. TB yacho inorizisika mishonga yaunenge uchipiwa, inonzi TB resist, inonzi drug resistant TB. Ende taona kuti yakusvika kuma 14%, especially ku 14% vaya vakambotichwa voreza kutichwa, votichwa kuti 14% yacho vanenge vane TB inorizisa kuti haiwa mishonga iyo haiwa. Saka imwe, saka tiri kuti tisvike ipa, kana wabatwa neTB rapa haigona kutorapwa masvondo matatu kuti handa abhoo worekera, ndopo unozokusvika paiyoyo inonzi TB inenge yakurizisa.
Dr. Wilbert Bara, avo vanoshanda mubazi reutano mukanzuru yeHarare, vatiwo chirwere cherurinda chinonyanya kubata varume kudarika vakadzi. Vatiwo chirwere ichi chakawanda munzvimbo dzakaita seGlenview, Budiriro, Hopley, Caledonia, Mbare nenzvimbo dziri kuHarare South.
Inonyanya kunetsa vanhu vechirume kukunda madzimai, ende inonyanya kuwanika kunzvimbo dzatinoti mahigh density areas, marokisheni, Tichikombe ya nekuma high density, kuma low density areas.
Tabara vati makiriniki ekanzuru yeHarare ava kushandisa mishina mitsva inokurumidza kubata chirwere cherurindi. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu zviuru zvina nemazana mashanu vanofa pazuva roga roga nechirwere cherurindi pasi rose. Dingindira rezuva iri gore rino rinoti Wanted Leaders for a TB Free World. Ndakamirira Studio 7 kudziva rasekwa muHarare. Ndini Kiri Mudzamiri.
Zvuru nezvuru zvevana vechikoro muAmerica zvaratidzira muWashington DC zvichiti hazvisi kufara nemitemo ine chekuita nepfuti. Kuratidzira uku kunotevera kurayiwa kwakaita vana vechikoro kudunhu reFlorida nguva pfupi yapfuura. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica, amai Danisai Maluwa, vanoti vanovimba kuti kuratidzira uku kuchaita kuti mitemo yekuti munhu ave nepfuti iomeswe nehurumende. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ini ndauya kuno kuWashington DC nevana kuti tizoona shanduko nemaziso edu. Zvinhu zvandaigara ndichingorangarira kuti isu makuru atakaita kuti chinhu chaityisa, nekuti takakura nehondo. Hapana munhu aitomboda kunzwa nenyaya yepfuti, nekuti vanhu vazhinji vakatsakatika nenyaya yepfuti idzodzo. Ndosvika kuno kundiona kuti pfuti yaya inototambiswa zvayo, zvaigara zvichindinetsa. Saka ndinonzwa kufara chose ndichiona vana vechidiki vachida kushandura zvinhu, kushandura mafungire evanhu, kushandura hunhu hwevanhu. And hunhu hwevanhu hunochinjwa nevana ivavo, nokuti ndo vatungamiri vamangwana. Ndiri kufara chose kuti ivo vana vechidiki vatakazvara munomu ava ndo vaakuzoshandura, and havana rusarura gana iva vaone kuti munhu uyu munhu mutema kana kuti murungu. Vanongoona vanhu vongoona chinhu chavanoda kushandura, ichocho ndochavanonyanyisa mazuva avo kumatira.
Sechizvarwa cheZimbabwe chine vana vakazvarirwa muno, munoona pane zvichasanduka here mukufora kwamuri kuita uku nhasi?
Handine tarisiro. Vana ava vari kushandisa inonzi social media. Social media iyoyo ine simba, nekuti inosvika kwese kwese. Saka simba iroro ndo vari kushandisa. Zvino isu vechikuru patichatanga kuti password racho chii, social media vana vatowane mamillions of people vanenge vakwanisa kuti vabate. Saka speed yavo yavanofamba nayo hatikwanisi kuibata. Saka izvozvo ndo zvichashandura, zvino tichashandura mafungiro evanhu. Mukushandura mafungiro evanhu ndokuti vanhu vavhote vachinje zvinhu. Saka ndiri kufara chikuru, nokuti vane simba and vane tarisiro, vari committed. Havasi vanhu vakamirira zvematongo wenyika, ndozvimwe chinhu chanyanya kundifadza. Havana bato ravakarerekera kuti iri kana kuti iri. Saka ivo vakamirira ivo sevana, ivo sevana vechidiki vanoda kushandura zvinhu, noti kuti pane bato ravakamiririra riri kuvatsigira. Saka ndozvimwe zvinhu zvandaona kuti chinhu ichi chinoramba chichienda kumberi, nokuti havana bato ravakamirira. Vakamirira ivo sevana vechidiki vanoda kushandura zvinhu zvamangwana. Saka ivo vari vatungamiri vamangwana.
Avo vanga vari amai Danisai Maluwa vachitaura vari muWashington DC naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Chirongwa chestudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Bambu ranga rakateiwa mumotokari raputika nhasi muguta reAlexandria kuEgypt. Vanhu vaviri vakafa uye vanhu vana vakakuvadzwa. Bambu iri rinonzi ranga rakanangana nemukuru wamapurisa muEgypt mazuva maviri nyika iyi isati yaita sarudzo yemutungamiri wenyika. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya huye achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tiri kumbokurukura nemadzimai vanga vari muno muAmerica kuNew York kumusangano weCSW 2018 uyo wakapera nezuro. Musangano uyu wanga uri kuzeya nhunha dzinotarisana nemadzimai nyanya vekumaruva. Rekai tiende kwavari tinzwe kuti ndianani uyezve kuti vakaona sei musangano wegore rino.
Makadi henyu muri eZimbabwe, muri kutaurawo ndimai mutsvangwa senator wenyu, minister wenyu weprovinsi yeManicaland. Ndiri zvakare mukuru wemadzimai ari mudare reparamende ratinoti Zimbabwe Women Parliamentary Caucus. Muri kutaura neni, ndiri kubva kuUnited Nations kuno kuNew York. Gore rino takanangana nepimi inotiyo tinofanirwa kusimudzira vanogara kumaruwa, vana mai nevanasikana vedu vanogara kumaruwa, nokuti nyaya yetinenge tichirwisa inyaya yekuti hapana anofanirwa kusara kumashure. Dzimwe nguva kana tichitaura nenyaya yekubudirira kumadzimai, tinenge tatarisisa chete madzimai vangadaro vari mumadhorobha, asi iye zvinoti akutaura takanangana nekutarisa kuti chinonyanyonetsa madzimai nevanasikana vari kumaruwa chingavechi zvingagadziriswe sei. Nokuti nyika dzese dzakabvumirana kuti nyaya dzekusimudzira madzimai inyaya dzehuman rights, inyaya dzinofanirwa kuitwa nenyika imwe naimwe pasi pano. Saka nyika dzese dzinoungana dzaita zvinokosha zvikuru zvinorumbidzwawo nevamwe paUnited Nations pano kuti kuZimbabwe makaita zvakanaka, makapa vanhu minda, mukapa madzimai kumamisha minda.
Manga makawanda sei makauya makamirira hurumende uyezve pane zvamungati madzidza here zvamuchanopakurirawo vamwe pamunodzokera?
Zvakawandisa zvatadzidza. Takauya takawanda madzimai takamirirawo nyika yedu. Ndinofara kuti nditaurire mhuri yeZimbabwe kuti aiwa mureza weZimbabwe takausimudzira. Hapana akauya kuUN gore rino asingazivuwo zviri kuitika kunyika kwedu. Takaita yavanoti side events tichiratidzira basa guru retinoita semamembers of parliament. Rinoitwa nafirst lady wedu mai Mnangagwa vakauya vakatijoin nawo vachiratidzira basa ravakanga vaita kunyanya vachifambira kumaruwa kwavaiona kuti madzimai vagoonekwa kunzi vaya vane zvirwere zvatinoti cervical cancer vakurumidza kutariswa varapwa so that madzimai edu anoramba vari healthy.
Manheru akanaka inovinoitwa pauri namupariwa ndiri member of parliament yemufako constituency kuzimbabwe iri muHarare constituency yangu uyezvo ndiri vice chairperson wewomen's caucus kuzimbabwe tiri kuno kuunited nations nedonzvo rekuti tizoona kuti titauri nekunzvera nyaya dzinobata-bata vanhukadzi pasi rose munoziva kuti kunoku kunenge kuchitaurwa nenyika dzese mudzimai wese ane chekuita nekumiririra vanhu mudare reparamende mungava mucivil society mungava mudzichechi vanhu vese vazhinji ivavo vakamiririrwa nevanhu vatungamira ndingati nyaya dzakanyanya dzatiri kukurukura nezvadzo dzinosanganisira nyaya dzehutano kana tichitaura tichiti mhuri tinoona kuti kana pasina kurarama kwakanaka kune vepakati vemagariro evanhu vana nemadzimai ndo vanonyanya kuwanikwa vachitambudzika totarisana nenyaya dzedzidzo tiri kuona zvakare kuti nyaya idzodzo ndedzekuti madzimai kana kuti vana vazhinji zhinji pasi rese munoona kuti vanasikana vanonzi vasaende kuzvikoro kuitira kuti mwana mukomana ndiyo oenda kuchikoro saka munozoona kuti vanamai vanosara vakutambudzika nevana vasikana nekuda kwekuti vanenge vasina zvikoro zvakakwana toenda zvakare tiri kutaura nyaya yekurarama mumaruwa yatinoti madzimai vari mumarural areas kurarama kwavo kana kusina hutano kusina dzidzo kusina mvura tiri kubata-bata futi nyaya dzekuti mukawana mvura yekunwa isina kunyatsoita zvakanaka hapana kurarama kwakanaka hapana kubata kwakanaka
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shoma tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous regai tichinzwawo Jonga Kandemiri achitiudza zvinoitika muupenyu hwedu our lives
ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvedanho rakatorwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rekuregerera vasungwa vanokwana kuita zviuru zvitatu kana kuti 3,000 vanga vari mumajeri emunyika akasiyana-siyana aka akatsike kutanga kuti vasungwa vange vachiregererwa asi tinoona kuti vakawanda vacho vevasungwa kana vachinge varegererwa vanowana zvakare nzira dzekudzokera nadzo kumajeri iwayo mukutarisa nezvenyaya iyi tabata sachigaro wesangano rinoshanda nevasungwa vanenge vabuda mumajeri reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender kana kuti ZACRO vaEdison Chihota togamuchira nemufaro pastudio 7 vachihota vachihota tinoona kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatora danho rekuregerera vasungwa vanokwana kuita zviuru zvitatu kubva mumajeri mungatodza kuti muri kutambira sei danho iri
tichekutanga chatinoda kuita kutenda mutungamiri wenyika nedanho ravatora nekuda kwekuti vanhu pavanga vagere mumajeri vanga vasina kugara zvakasununguka kunyange zvazvo varimo nekuda kwekupara mhaka asi ugare hwemujeri pari zvino hauna kunyatsotimirira zvakanaka nekuda kwekuti majeri edu mamwe acho akazara tine majeri akaparana nemarimandi anokwanisa kuti ave anobata vanhu vakawanda panguva imwe chete saka anozotarisira vanhu vakafanana naivavo vanenge vachipika mhosva dzavo pakunyatsogara pakanaka saka naidonzvo ratinoona kuti ratorwa zvakanaka tinoda kuti titarise mamiriro akaita upfumi hwenyika panguva inei totarisazve mamiriro akaita iyo nyika yacho pache zvayo kuti kana munhu akagara mujere tine vanhu vari kuramba kuenda kumabasa vari kuchipatara vanoti vanoda kupuhwa mari inoita kuti vaite basa ravo iye wogara mujeri paanochengetwa nemari inongobvibva muhomwe yehurumende pasina chimwe chinhu chinoitika ndaifungira kuti vanhu vakaza tikazvitarisa nenzira iyoyo chimwe chinhu chinoda kutaura kuti munhu uyu ngaabatsirike zvikuru sei kupuhwa padoni kwaitwa kana kuti kuregererwa kwaitwa namutungamiri wenyika kuvanhu ava havasi kungotsvaga vanhu njee asi kuti vari kutsvaga vanhu vane mhaka dzavo dzavanoona kuti idzi dzinokwanisa kuti dziregereke
Saka imiwo se sangano zvii zvamakagadzirira iwo vabuda mumajera.
Nekuda kwekuti tenge tichishanda navo vari mukati mehusungwa vachidzidziswa mabasa emaoko, mabasa ekuita nepfungwa. Zvinhu zvatinotarisa kuti vachauya tichigara pamwe chete tichiona pasinokwanisa nezvinokwanisika kuti vaite tobatsirana navo kutienderera mberi kuti vagadzire upenyu hwavo.
Mashoko amungataurirawo vanhu vane hama dzabuda idzi, nekuti tinonzwa vamwe vachiti kana vadzokera kujeri vasungwa zvakare mushure mekuregererwa vachiti havana kutambirwa kunze neveukama. Zvii zvamungataurawo?
Ini ndaingokumbirisa kune veukama zvikuru sei kunyika kuti anotadza ihama yako anota iwewe kuti uve naye kumuchengetedza nekumubatsira kuti asazowanikwa achipinda munjodzi iyoyo zvakare. Ukaregera kumukomera kana kumubatsira, dambudziko iroro rinoramba riripo. Harinetsei iye chete, asi kuti rinonetsa newe, nekuti mangwana ndiwo uchange uchiona kuti kwaari ikoko anoda kunoonekwa, ndiwo zvakare unenge uchida kupinda dambudziko iroro. Saka tiri kukumbirisa zvikuru kuruzhinji rwevanhu kuti kana vanhu havasvika vatambirei nerudo, vamwe vacho vatove netsungu dzekuti vagare mudzimbo dzavo ngezvakanaka.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vachota.
Maita zvenyu.
Manga makateerera kuna Sachigaro wesangano reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender, kana kuti ZACRO, vaEdison Chiota, muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Ndoti tosangana zvakare muzvirongwa zvedu zvinotevera.
Sangano reDiaspora Care Forum DFACO rabatsirwa nhasi nezvinhu zvekushandisa mumatunhu aro ari kuchamhembe kweAfrica. More Blessing Mundlonga Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pavatambidzwa zvinhu zvekushandisa, munyarikani weDicafo vaAustin Moyo vati sangano ravo rinofara zvikuru nezvaitwa nekambani yemuSouth Africa yeCTI. Vati kubva nhasi sangano ravo richange richisimudzira chirongwa chekubatsira zvizarwa zveZimbabwe zviri kutambura kunze kwenyika.
Tine kufara chaizvo nhasi because maforms atanga takamirira, maregistration forms asvika and maagents edu ava ready kuti vachatanga basa nhasi vachiendera mberi vachisaina vanhu. And one important thing yatawana kuti vaisa mumaform edu i10 rand per month yekuti kana chitunha tienda kumusha chinoenda nendege. Tazvifarira chaizvo izvozvo.
Mukuru wekambani yeCTI valow persons vati kambani yavo yabatsira DICAFO nechinangwa chekusimu zira basa rakanaka richazenge richiitwa nesangano iri. Mukuru weDicafo vaSox Chikowero vatiwo sangano ravo richaendesa zvavapiwa kumatunhu akasiyana siyana ari muSouth Africa uyewo nenzvimbo dziri munyika dzose dziri kuchamhembe kweAfrica, asi vati izvi chaitwa kana vachinge vaparura mapazi munzvimbo idzi.
Maforms atinawo ataendeswa kuma areas akasiyana siyana kwese kune vakaratidza interest yekuti vanoda kuti vajoine. Tine Mpumalanga tiri kuitarisa kuti tingaendesa sei maforms ikoko, Limpopo, Northwest neCape Town nemuno muJohannesburg. Ende tiri kutodaidzira kuti kana kune vanoda kuve maagents edu mashoma, kana vanoda kunge vachida kuita maagents vanotengesa this policy kuti vanenge vachitibatsira kuti vange vachitimaketera this product. Tinoti dai vandibata namba dzangu vachinata kuti tivatireni tichiuya isusu nemaundertakers tovatirena kuti vaite maagents kuti basa redu ritirerukire.
Vachikowero vati pane vanhu vanopfuura 50 vakaratidza chido chekuva vamiririri vesangano ravo mumatunhu akaita seSekunda, Limpopo neCape Town muSouth Africa. Vatiwo kune zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri kuratidzawo chido chekuve nhengo dzesangano ravo. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.
Tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Black Rhinos 2, ZPC Kariba 0, Harare City 1, Bulawayo City 0, FC Platinum 2, Yada 0, Mutaro City 2, Chapungo 3. Aiwa, tavadashuka kumagumu echirongwa chedu chanasi. Anoko ni kaini mfaro arimuno mu Washington DC. Dini wenyu Ray Choto.
Soku izika tisenda.